Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikumi 4/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichange tichienda kumadevelopment south kunoassessa situation iri paground tinobatana nemamwe community based organizations ikoko nyatsa situation iripo tichigadzira response strategy yakanaka.
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva roronga kuenda kumatevelerland south kunoona mamiriro akaita zvinhu zvichitevera mashoko ekuti hurumende iri kuronga kuvhara zvikoro makumi mana mudunhu iri. ZCTU inoti haioni hurongwa hwehurumende hwekukwezva vekubatana navo mukumutsiridza kambani yenational railways of zimbabwe uchibudirira. Pakati pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika mumwe mubatanidzwa wekurima bindu uri mune rimwe musha kubulawayo uri kubatsira mhuri dzakawanda zvikuru dzinochengeta nherera.
Tichiedi kana chiono chedu chechafa Global Ministries takachiwana mugore ra2011 musi wa5 June ndeta takatanga kuvamba tichiedi izvo zvakakura rimwe zvinhu zvakasiyana-siyana asi zvakanyanya kutsindira makatangira musafara.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke Shafak Global Ministries. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Teachers Union kana kuti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kutumira chikwata kudunhu rematevelerland south chichanoona kuti zvinhu zvakamira sei zvichitevera mashoko ekuti hurumende ine hurongwa hwekuvhara zvikoro makumi mana mudunhu iri nekuda kwekuderera kwevana vari kupinda zvikoro izvi. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vanoti vane hurongwa hwekutaura nemapoka ane chekuita nenyaya iyi akasiyana-siyana kuti vanzwe upfungwa dzavo asi vanoti havasi kuzorega hurumende ichiita madiro ajojina neupenyu hwevana pamwe nevarayiridzi. Mwedzi wapera bazi rezvedzidzo yepasi rinonzi rakazivisa kuti riri kuronga kuvhara zvikoro makumi mana kumatevelerland south nekuda kwekushomeka kwevana vari kupinda pazvikoro izvi uye kushayikwa kwevarayiridzi vanoda kushandira mudunhu iri. Asi masangano ose anomirira varayiridzi akavimbisa kutora matano kuburikidza nekuramwa mabasa kana hurumende yakaenderera mberi neurongwa uhu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Nyaya iyoyo ichiri mugwara rekuti vari kuchiri kuronga sehurumende asi kumbofunga kwavakangozviita unhubu hwakakurisa kungofunga pfungwa idzodzo dzekuti tivhare zvikoro zvino zvinonyunyutisa zvikurusa titarisa kuti hurumende inoti inoita zvegusa ruzhinji asi ichida kunyima vana vakawanda zvakadaro mukana wekuti vadzidze ichida kupedza mabasa evanhu vakawanda. Kutaura kwatiri kuita izvezvi vatiri murongwa hwekutaurana sehurumende vachirongwa kuti vangazviite sei.
Mukuronga kwavari kuita ikoko vakazivisa here kuti varayiridzi vanenge vane zvikoro zvinovharwa izvo vanozoiswa kupi?
Vanhu vasina hanya nevanhu vazhinji varayiridzi vanenge vasina varipo vachatodzimara vashaya mabasa vachotopinda mumastriti sevamwe vana vezimbabwe vazhinji sezvinove zvinhu zvinosusumisa kwazvo. Ivo vari kuita zvose izvo vachimanyidzana nenyaya yekuda kutsvaga zvekukwereta mari kunana IMF nekunana World Bank kwereta mari dzekuti vazvizire zvavo asi vanhu vemuzimbabwe vachitamba.
Saka imi sesangano mune matanho amuri kutorawo here?
Tichange tichienda kumadevelopment south kunoassessa situation iri paground tinobatana nemamwe community based organizations ikoko nyatsoassessa situation iripo tichigadzira response strategy yakanaka asi zvatoda ku kuzivisa hurumende ndezvekuti kana vachinge vangoedzesera kuenderera mberi nehubu hwakadaro tiyazveke tiramwa mabasa titange tichiita mademonstrations tichaitoita kuti nyika imire kusvikira hurumende yaremekedza kodzero dzevanhu dzekudzidza kodzero dzevashandi saka tichange tichienda kumatibeland south then tichange tichizozivisa maonero ati etaita pamwe chete nevamwe variko machief nevadzidzisi variko nevabereki variko tobuda negwara rakanaka pamwe chete rezvatichazoita tisakabatana
zvikonzero zviri kupiwa nehurumende kuti itore matanho aya ndezvipi
vari kuti zvikoro izvi hazvisi viable nekuti zvine vana vashoma isu tinoziva kuti dzidzo hachisi chinhu chinotengeswa dzidzo haisi yekuita nayo profiti uyezve nyaya inoita kuti zvikoro izvi zvive nevana vashoma inyaya yekuti vadzidzisi vazhinji vanenge vachitizva nzvimbo idzodzo hakuna zvekushandisa zvakakwana ikoko
mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruva reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare nestudio 7 ZCTU inoti haioni hurongwa hwehurumende hwekuedza kukwezva vekubatana navo mukumutsiridza kambani yenational railways of zimbabwe huchibudirira sezvo makambani aya achitya kuti anogona kuzokundikana kutora mari dzavo kubuda munyika izvi zvinotevera musangano wakaitwa svondo rapera wekuedza kukwezva vekunze vanoda kubatana nenational railways of zimbabwe mukumutsiridza kambani iyi munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti mutemo wekuti hurumende inotora zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kambani yekunze yatorawo zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana unotyisidzira vekunze vanoda kuzosima mari dzavo munyika ngatinzwei vachitsanangura maonero avo pamusoro peurongwa uhu
zvinogona kurambwa izvozvo nenyaya yekuti vanoda kuvatira vanotarisa kuti pavanokanda mari dzavo vanogona kuzozvitora here mari idzodzo havazonyuri here environment rapa ndiri kutaura nyaya yeenvironment inenge iripo pachirungu vanoti investment munhu anoinvesta mari yake anenge achiita maretenis akati kwanei tine machallenges nenyaya dzemutemo dzingati inconsistencies nemapolities edu saka vakawanda vanenge vachida kuisa mari kuita partner muno muzimbabwe vanobvunzisisa kuti ko nyaya yeownership apa inozofambiswa sei sezvo muri kuti imimi munotora 51% kana ndatoda kutora mari yangu ndichabvumidzwa here yekubuda nemari yangu tine nyaya dzakafanana nedziri kutaurwa namangunja zvokuti takutoshandisa zvinonzi mabhondi izvi saka munhu anenge aita mari yake anenge achi ko ndichazokwanisa here kuwana mari yangu sezvo ndichabhadharwa nemagondi saka pane zvakawanda zvinonetsa zvinofanira kuongororwa vekunze vasati vatanga kutadzisa seriousness yekupinda munyika
asi mungaona herewo zvichiita kuti vashandi varasikirwe nemabasa kana pakapauyawo vamwe vemakambani vanogona kuda kubatana nenational railways of zimbabwe
kana kungangowanika vanhu vanoita izvozvo those who are able to take my risk zvinogona kuvasira vashandi asi makore apfuura taona kuti vashoma vanoda kutora risiki iyoyo nenyaya yecorruption iripo munyika taona zvaitika kumadiamond uko varipo vakapinda vakaisa mari dzavo hatina kumboona mavasa achiwedzerwa tine problem yenyaya yepolitics kana kuti matongerwo enyika saka inyaya inofanira kutogadziriswa iyoyo ufumo hwezimbabwe haugoni kugadziriswa wega sina kutariswa nyaya yematongerwo enyika
avanga vari munyori mukuru wesangano revashandi rezctu vajafet moyo vari parunare muharare nestudio 7 pakati pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika rimwe bindu remubatanidzwa riri mune mumwe musha unogara veruzhinji muulawayo riri kubatsira dzimwe mhuri kunyanya dzinotungamirwa nevakwegura pamwe neshirikadzi avari kuchengeta nherera mutoro wedu wenhau taurai shava anotipa nyaya inotevera
ambuya Judith Dube avo vane makore makumi matanhatu nerimwe yekuberekwa vanogara mumusha wesizenda nemurume wavo pamwe chete nevana vavo vakura vaviri uye vazukuru vatanhatu ambuya Dube havashande uye murume wavo ave pamudyandigere uku vana vavo vasingashandewo sevamwe veruzhinji ambaya dhuwe nemuri yavo vari kuomerwa neupenyu. Ambaya dhuwe ndiwe sachigaro weSizinda Community Garden Project unoye mshandira pamwe unosanganisira vanhu vakwegura kunyanya madzimai uye shirikadzi nevanochengeta nherera.
Piche community garden rakanangana nevanhu varogara muno muSizinda wa 21 chirikunana chavarara pesi. Zvakazvanangana nema elders vanhu vanochengeta nherera ma widows vasingashandi. Andimozase mazwano chero young stock varimo varipo mazwano vanochengeta nherera mukati memhuri dzavo asiri munhu wechidiki.
Mbatanidzwa weSizinda Community Garden une nhengo zana negumi nevasere. Garden iri riri pahekta imwe chete nechidimbu uye nhengo imwe chete yembatanidzwa uyu ine nzvimbo yekurima mibhedha gumi neminomwe yezvirimwa zvakasiyana siyana kusanganisira muriwo pamwe nemadomasi. Ambuya dhuwe anoti garden iri risati ravepo vanhu vari mumubatanidzwa uyu vairarama upenyu hwekudya nokodzezvironda asi iko zvino vanoti vaive kurarama upenyu huri nani.
Tinorima zvinofanana semusport kana ndatotengesa pa17 beds hapana nondicontrola ndinogona kutsvaga customer yangu ndouya nayo ndogona kuti kana ndatengesa 7 beds dzechomoriya dzoni pa$7 a day kana ndikatotengesa 2 times a week is $14 kana ndikaenda pane matomato nemaonyeni ndiwanotonetsa nenyaya kuti muzva kuti ane season saka season yacho ikauya ndikatengesa 3 beds dzematomatoes I gain saka ndotobetserana chiri pakuwana chikafu chiri pakutenga magetsi munzimba kana pakutenga ballpoint chaiyo chaiye mwana kana kuendesa kundotsvaga kama piri sokuti tiwane kurarama.
Garden reSizinda rakatangwa mugore ra2015 uye rinodiridzirwa nepombi inoshandisa magetsi anobva kuzuva. Pombi iyi inokwanisa kupomba marita emvura zviuru zvipfumbamwe paawa imwe chete uye mvura iyi inochengeterwa mutangi remvura riripo. Kucherwa kwemugodhi pamwe nepombi yemvura zvakaita zviuru zvinomwe zvemadhora. Garden iri rakakomberedzwa nefenzi uye mugarden umu pane nzvimbo yakavakirwa danga rehuku. Pakashandiswa mari inosvika zviuru $35 zvemadhora kuti zvose zviri pagarden iri zvivepo. Mari iyi yakabva kusangano reSally Foundation rekuAustralia richishanda nesangano reZimbabwe Development Democracy Trust iro riri kubatsira nhengo dzemubatanidzwa uyu. Amai Chidoti Mbewe mugariwo weSizinda uyewo vari nhengo yeSizinda Community Garden. Murume waamai Mbewe akashaya uye vanotambira mari yemudyandigere kubva kukambani yeNational Railways of Zimbabwe kwaishanda murume wavo. Vanowanawo imwe mari kubva kuNational Social Security Authority asi vanoti mari iyi yainge isingavakwanire zvekuti vainetsekawo neupenyu vasati vave nhengo yemushandira pamwe.
Inini murume wangu akafa 96. Ndiruchengeta vazukuru, ndiruchengeta nevana vazukuru vacho vasina mai vacho vakashaya. So ndikutotenda garden iri kutondibatsira zvikuru. Ndasingazivi kuti ndinobatsirwa sei, ndinozviita sei nenhamo yese iyi. Asi iye zvino aiwa nhamo yangu iri nani.
Poverty Reduction Forum Trust, rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega munyika, rinoti vagari vemumadhorobha vakatarisana nekutambura kukuru nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Sizinda Community Garden Project muenzaniso wezvimwe zvirongwa zviri kuitwa mumadhorobha kubatsira kuti vamwe vevanhu vanotambura vawane chauviri ukuwo vachiwana chikafu chinobatsira kuti utano hwavo hurambe hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Titus Mangwenda vanogara kuChipinge kumanika lenduku. Makadii mukoma Titus?
Ndinani makadii neStudio 7.
Aiwa isu tiri nani zvedu. Mukoma Titus mukatuze kuti muri kurarama sei kuChipinge uko semukomana wechidiki kudai?
KuChipinge uko ndirikushinda pakambani zvine zvino. Pane kambani yatikushinda kuti tidhawane kuChipinge. Kwani basa tidhawane kuti Ariston.
Munenge muchiita basa rei apa?
Aikambani yekugaya tii, tinozvigaya tii, anozobudisa masamba anonwiwa tii.
Kuonaka kuti mabasa muZimbabwe umo anenge ari kunetsa zvikuru kune vechidiki zvazviri nyore here kuti muwane basa iri?
azisi hazo nyewe zvakanyanya bata chirometre ishoma sezvo ngoto ndinharanda munogara vandakangoitawo izvi kuti ndiriwo nyo zvikanwa
saka munoshanda makawanda zvakadii
so far takati wandi zvedu asi ngokuti sezvinatainenge chando tichachinenge yadzikira saka vanhu vazhinji vari kumbomiswa mabasa
saka zvinoenderana nekuti muri pamwaka upi
chanhu yekuti mvura inonge inayaya rain seasono anhu anenge achitoeplewa akati vakawanda ine season inei tiya chinenge yashoma saka zvambe yanhu anoshanda ingombodzikisiwa
imi makamiswa here kana kuti muri kushanda henyu
inini hangu tiri kukondinya handichazivi pamberi apo kuti tichazifamba sei
munofarawo here nemari dzamunenge muchitambiriswa munokwanisa here kuti munyatsokwanisawo kuraramisa mhuri yenyu
mari haikwani zveshota zvechokwadi haikwani si kuti zvingararamisa za
munenge muchitambiriswa mari pamwedzi
ikutambiswa ma77
imi mati maroora here kana kuti muchirugara kumba mukoma Titus
haina vasanga ndaroora hangu tiri kutsvaka
saka kana matambira mari iyi munoita sei muri kubatsirawo vamwe vana kuenda kuchikoro here
ya ndiri kuvabatsira but itori neplani pane mapulani andiri kutoronga hangu ndiwakuti idzo ndingaita zvimwe zvinonga zviri nyore zvinga zvibatsira muupenyu rather than kushanda mukambani mandiri kuita kubatsira zvirodorwadza remukambani wa
kana mitivi rinorwadza muri kuti kudi apa munotanga nguva imopedza nguva uye munenge muchiita sei
tikazvitangaedna 6 to 2 asi sometimes zvichirongerere hasi
saka matimi pane zvimwe zvamuriuda kuzoitawo mukaunganidza mari muriuda kuunganidza mari yakawanda zvakadii uye chii chamuriuda kuita
ndaida kuti ndingatiunganidzawo mari inenge irorusvikawo kana kuti 300+ ndongoonawo license yongodraivha mota zvinonga zvinonga
saka munenge muchida kudraivha pakambani apa here kana kuti munenge makuti unotsvagawo rimwe basa kunze uko
ndakandosvika kuti panangorionerawo hangu ndongoshanda hangu izvini pona pavo pasina tokwanisa kuti zvongodini kushanda
munobva mumuri nevana vakawanda zvakadii
mune 4
ndimi mukuru here kana kuti
ya ndini dangwe
saka kuti mukwanise kuenda kuchikoro maita sei maienda kuiko kufactory uku muchiwana mari yechikoro here kana zvaifamba sei
mari yechikoro ndio vabereki vaitondipawo
vanosenzawo pakambani apa
baba vanotorimawo mabhanana mai vanoda kutotengesa kumusika kwamutare
ndo zvavachiri kuita here kana kuti vakaregedza mazuva ano
ndozvavari kutoita izvozvo vachiitirawo vamwe vanini vangu vachiri kuenda
kunze kwenyaya iyoyi yamataura yetii ndeapi mabasa arimo munharaunda menyu
ndingangoti yechipingo yese mabasa atorimo ndomungori masekitore iyo yetii iwawo ndo vakatozare imomo hamunai nekuti indastry inoita zvimwe zvinhu mungori makambani zvayo ngorimwe anongoita zvetii
varimi vechichena vachiri kuhere kana kuti kwangosara vatema chete mazuva ano
itori hangu yondiri kambani haisisina vachena ba
ko mari yacho munoiwana here zviri nyore kana matambiriswa paye nekuti ka vanhu vari kumbogunun'una kuti mari dziri kunetsa kumabhanga
nhasi ndatogeko ndatoishaya haisi kutobatika kuti ritonetsa unongorwadza kunge kuimirira kutange kwacho
tiri kuona kuti imi muri vechidiki muri kuzvishandira ndeipewo imwe kurudziro yamungade kupa vamwe vechidiki vakateerera
ivingatopa ndekutoto isangogarirawo maoko paunonga watoona wakabasa wotokashingirira weiitawo kuti ugadzirire ramangwana rakanaka kana zvozvazonakawo ramangwana racho kuti ungo uri parinani
aiwa tinokutendai mukoma Titus nekupinda muchirongwa chedu
zvakanaka studio 7 ndaisimbora kukupatisa baba vangu vaitalasi mangwenda vakatirira studio 7 ndizvo zvinhu
aiwa tinotenda zvikuru ndofunga vari kufara kukunzwai muchibuda panhepfenyuro yamunofarira tinotenda zvikuru manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki anogara kuchipinge kumanikaland uko Titus Mangwenda muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Jonga Kandemiri.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Izvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa huri kuri yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke Shafak Global Ministries.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Prophet Fungai Furati, the founder and prophet of Shafa Global Ministries. Chichi began a chonachi of Shafa Global Ministries, Akachuana, Mugurato, and Living, and so 5 June. The Batakatanga, Vamba, Chichi, Josiakura, and the Batakan of Siana Ashi, the Ranga Singer and Nagatangiram Kafara, the Kafara membership, that is in the Yuba Pafandi, the Chukira, and the Nasim News, and the Batakan of Siana. Mwafani mbibi rile, epoes kwa jana. Zibada mbaya mita fara yoyo, kwenzegu mita tuli South Africa, ndo kuna kwa tiki mpuchori ya Pretoria West, ndo kumwe kune sanga Nairobi. Tuliche chirugu kura, tuliche chirugu sumuka, tuliche chia bata na jiragasi ya nasiana. Ule mwarivari kubata ni mgrazi mshante, ni matisi mwini, katiku mita chiku kura kusika ipapo, kwa zirezo kwa wanda shukuri sikuwa na mwari, kwa waya wakasunga mwini uchini ya jiragasi ya nasiana mwari mwini, katanizima mariuri shirwerezi zimirambi na zirumba jipori taona marachua poresa tunawezi katisumza chichedi kigo shukapa namba ya kari kushino so yungi founder Shafa Global Ministries Prophet Fungai.
Wakawanda Prophet Fungai wanoenda kumakereke ne shukonzero shaka siyana siyana jiza muno itao se kereke mwenyezi kubatiro wano ya tinga humanitarian
kuchechi kwebi tine boka rataka sanangira nungiri kibuzi wii bokerangu miririra kubatiravano pazvinhu batita ne bachika kunyanya nezvimwe zvikafu zvatinopota tichipa pakati pegore nekupera kwegore so far tine vamwe vatanyanya kubata ndivana mbuya vatanyanya kubata uye mukatarisa kutafara kwatiro inzvimbo yekuti zvinhu imwe kuita tichangotangwa tine vanhu vanga neupenyu hwatina kumirawo zvakanaka so tatichitoro dzimwe hembe dzakasiyana siyana dzatinenge taunganidza sechechi zvimwe zvikafu zvatinoita unganidza sechechi tichigona kuendesera vanhu vavo kuti vagobatsirwa vagogona kuwana kurarama kwakanaka.
Mataurawo kuti muri kuona vanhu vari kuporeswa nenzira dzakasiyana siyana pamwe nekubatsirwa iko kutenda kuri kuitwa nevanhu vachitenda kereke muri kuonawo kuri kupa makomborero akadiwa kukereke.
Kupora kwevanhu, kudzikinurwa kwevanhu nekutaura kwamwari nenzira yechiprofita kuri kukonzeresa kuti vazhinji vagogona kutenda muna Kristu vagogona kutenda muna Mwari uye nekutaura kwandaita kuti izvo shondo yedu iri kudrivhen nzvimbo ichangosumuka zvatibatsirawo kuti chechi yedu igone kuaccessa vanhu vakasiyana siyana tagona kuwana vanhu vakasiyana siyana vari pasi vari pakati nepakati nevari pamusoro zvatibatsira kuti tigogona kuti chechi ichisumukawo nekuda kweminana nemabasa ari kuitwa namwari isu tagonawo kubata upenyu hwevamwe vanhu vachiti kuda kusumudzwa nenzira yezvinhu zvinobatika.
Nhasi Prophet Furati, shoko ramungapa kuvana veZimbabwe mungariwana kubva mubhuku ripi?
Ndichaverenga kubva kuna Muparidzi chapter number 9 verse number 11. Inoti izvo ndakadzoka ndikaona pasi pezuva kuti anomhanyisa hasi iye anokunda pakurwa, ane simba hasi iye anokunda pakurwa, akachenjera hasi iye ane zvokudya. Vanhu vane njere havasi ivo vanofuma, vanhu vano umhizha havazi ivo vanofarirwa, asi vanowirwa vose nenguva nemukana. Chandingade kutaura kuvateereri vedu nemhuri yese ndechekuti vhesi yataverengesa iri kutibudikira pachena kuti izvo vanhu vanogona kunge vaine zvipo zvavakaberekwa nazvo, vanogona kunge vaine zvipo zvavakapiwa kubva vachizvarwa, asi hachisi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kubudirira, hachisi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kuenda kumberi badi. Chinokonzeresa kuti upenyu hwedu hugosumudzwa kunzwisisa nguva nemikana Mwari anotipa muupenyu hwedu. Muchaona kuti kana munhu akapiwa mukana nhasi akakonwa kuushandisa mangwana kunyange aine chipo, chipo chake chinogona kusagamuchirwa nekuti nguva yacho yaifanira kushanda yakadarika. Ropafadzo hombe Mwari raanogona kutipa muupenyu, kutipa nguva nekutipa mukana. Tikagona kunzwisisa kuti mukana nenguva zvinhu zvakakosha zvinobva kuna Mwari, zvipo zvatakapiwa nezvatiri kumhanyisana nazvo muupenyu zvichatanga kubudirira. Kune vamwe vane pfungwa dzinogona kuvapa mari asi nguva yava kuda kudziunza haisiriyo, nekuti pazvaishanda havana kugona kunzwisisa nguva yacho nekushandisa nguva yacho. Chandiri kuda ndechekuti ari kuteerera vatereri vose nemhuri yose iri kunditeerera ndezvekuti tigonzwisisa kuti kana mwari achirobafadza vanhu anovapa nguva uye mwari anovapa mukana uye chandinoda pamusoro pamwari ndechekuti mwari kana achitipa mukana anotipa mukana yakawandisa hatipe mikana miviri yekuti kana tikarasikirwa neumwe chete toroziva kuti hatitosara neumwe chete kana kuti ukaendawo waenda zvachose mwari watinonamata ndimwari anotipa mikana uye kana takarasikirwa nemikana munamati muhombe muupenyu nekuti mwari nguva yandakarasikirwa nayo mukana wandakarasikirwa nawo dai zvagona zvabatika muupenyu hwangu nekuti ndo chinhu chakakosha chiri kunzi nebhaibheri vakachenjera havasi kuwana mari nekuti vakachenjera vari kukunda patsiva havasi kuhwina nekuti vakasimba vari kumhanya havasi kukunda nekuti vanomhanya zvisingaiti asi zvese zviri kuitwa nekuti mwari vapa vanhu mukana nenguva yekuti vagogona kubudirira vagogona kufuma vagogona kuenda kumberi ndo chinhu chandida kunamatira kune ari kuteerera kuti dai tagona kupiwa ziso rinoona mikana yedu ziso rinoona nguva yatiri kupiwa namwari chinhu chihombe chandida kuti tinamatire ndechekuti mwari tipei maziso anoona nguva yedu nemukana nokuti nechedira muparidzi rinotaura tizvo kune nguva pachinhu chose uye kune mukana pachinhu chose chakasikwa namwari zvichireva kuti chinhu chandisina handina nepindura yacho haisati yakwana tikadya chinhu chinonaka zvakaita sei nguva yacho isati yakwana hachigoni kubudisa kunaka kwacho chinogona kutovava nekuti nguva yacho haisati yakwana ndiro shoko hombe randirati ndigosiyira vateereri muzuva ranhasi kuti hama dzangu vakabudirira vakasimba vari kufarirwa nenyika dzose kunzi auyu ane mbiri yakadai ane mbiri yakadai hakuna kana ikodzera vakagona kungoona nguva nekugona kunzwisisa mukana wavakapiwa namwari ichara jesu kristu nazareta
vanga vari muprofita Fungai Furati vakavamba kereke Shafak Global Ministries vari parunare nestudio 7 muHarare. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu uye kakaimbwa nechikwata cheChrist Like Choir. Manzwa Kambo Soweto Breeze kubva kuna Black Moses Ngwenya kachibva kuno kustudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rinoti harioni urongwa hwehurumende hwekukwezva vekubatana navo mukumbotsiridza kambani yeNational Railways of Zimbabwe uchibudirira. Sangano revarairidzi vekumaruva roronga kushanyira Matevelelen South kunoona mamiriro yakaita zvinhu zvichitevera mashoko ehurumende ekuti ingangoronga kuvhara zvikoro makumi mana. Nhasi muchikamu chedu chechitendero manzwa ohurukuru yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke yeShafak Global Ministries. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina nomutungamiri Nkomo.